Awo ndiwo anonzi manyepo blessings. Nyaya iyi yakanga iri nyaya yokungotsvagidzira kuti vakwanise kuvhara masaira avo vanga vachiita ekuti vakanga vaakuda kuchinja leadership yemunesi muZimbabwe. Saka vakanga vachishaya kuti kovozviita sei kuti vaine leadership yeAmnesty muZimbabwe. Saka nzira imwe yavakashandisa ndeyokutanga kudzinga director unova inini. Vakatonditiretena kubva patakasangana tiri kumusangano watanga tiri kuRome. Vakanditaura kuti iwewe chisiya basa kana usingati tichakudzinga. Naizvozvo vakanga vachitiretena even the local board reZimbabwe kuti vakarega kundidzinga vachazodzinga bhodhi iroro. Saka nokudaro bhodhi iroro inini ndakabva ndaresaina. Ndobva vati tisakana zvawaresaina takuda kuita auditi. Ndikati ndaresaina ndakupai 3 months notice ndiripo. Kana muchida kuita auditi yenyu itai ndichi ndinenge ndiripo kusvika 3 months dzakwana. 3 months dzakakwana havana kuita auditi iyoyo. Vakazoti ndabva zvachose ndobva vakatanga kutanga kuita auditi ndisisipo. Zvekuti handina kutombokwanisa kana kuti ndione auditi yacho nanhasi handina kuiona.
Saka basa manga masiya rini mwedzi upi chaizvo?
Ini basa ndakaresaina musi wa21 March gore rakapera. Ndaresaina musi wa21 March ndiri asi ndava pa 3 months notice. So by 30 June ndakanga ndiri officially no longer a staff member of Amnesty. But 3 months dzose dzandanga ndiripo havana kukwanisa kuita audit report. Saka zvavo zvava kutaura izvo hatimbozvinzwisisi. Hazvisinei isusu vanhu ava vabudisa vakazoreceiva report yekubva kumapurisa kuti audit yamuri kutaura iyi kuti yabudisa fraud. Hapana kana fraud 1 yakabuda. Saka imini vakabvumisa false report kupolisi. Saka taona ripoti iyoyo vapiwa ripoti iyo nemapurisa. Takabva tavasuwawo kane defamation of character and nemalicious arrest. Saka vane nyaya 3 mucourt. 1 Tetua Musiwa ari kudane yake case defamation. Inini saCousins Dlala ndine case yangu defamation. Sivongile Zimbeva ane case yake defamation. Asi inini zvakare ndine imwe case navo kupolisi yeconstructive dismissal. Because vakandimanichidza kuti ndifuye ndine case navo inotori mucourt.